Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 13, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Misika yefodya yovhurwa nhasi varimi vachichema chema nemari dzavachapiwa pakuitengesa. Vana mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara inotyisa muSadik. Madzimai emuZimbabwe opinda mumusangano wakanangana nekuvasimudzira muupenyu uri kumuzinda weUnited Nations muNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misika yefodya yavhurwa muHarare nhasi varimi vachitsutsumwa kuti mutengo wefodya vakadzikira pane zvavanga vachitarisira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Misika yavhurwa muHarare nhasi ndeinoti Tobacco Sales Floor nePremier Tobacco Sales Floor, uko varimi vakaita saamai Angeline Mawadze vasina kufara nemitengo yange iri pamisika iyi. Chimwewo chisina kufadza varimi kuderedzwa kwemari yemadhora ekuAmerica yavachapiwa mushure mekutengesa fodya yavo kubva pazvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana 85% zvavaipiwa mwaka wapfuura kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana, kana kuti 75% gore rino. Trust Kasina Muchengi, avo vanorima vari kumatepa-tepa kumashonaland syndrome, vanoti vange vachitarisira kupiwa mari yekunze yakawanda gore rino. Asi vachivhura musika zviri pamutemo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati hurumende yakatora danho rekuenzanisa varimi vefodya nevamwe vanotengesa zvimwe zvirimwa zvicherwa kana zvigadzirwa.
It was not right to discriminate.
Zvakanga zvisina kunaka kuita rusarura, saka takati vanhu vese vafanane.
Bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemasendi maviri pakirogiramu $4.92, kunyange hazvo varimi vange vachitarisira mari inosvika kumadhora matanhatu pakirogiramu. Mamwe mabhero efodya atengwa nemitengo yange ichitove pasi pemadhora nemasendi makumi mashanu ekuAmerica pakirogiramu. Mutengo unonzi nevamwe varimi hauna chounovaunzira kuhomwe dzavo, vachiti mari ishoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro izvo zvave kutengeswa mumadhora ekuAmerica. Vachiwenga vakurudzira varimi kuti vatsvage mari yekunze pamusika weReserve Bank of Zimbabwe auction floors. Asi mumiri werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reProgressive Tobacco Farmers Association vamutandwa Mutasa vati vazhinji havazive musika uyu. Vachiwenga vati hurumende iri kutora matanho ese ainokwanisa kutsigira mabasa ekurima fodya munyika, vachiti fodya yakakosha sezvo ichiunza mari yekunze munyika. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika reZimbabwe Tobacco Growers Association vaGeorge Seremwe vati vanoshushikana kuti makambani ekunze kana kuti contractors ndiwo ari kutsigira kurimwa kwefodya munyika. Izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda nemabasa. Kambani huru inogadzira fodya pasi rose yeChina National Tobacco Corporation ndiyo inopa mari vakawanda zvikwanisiro zvekurima fodya, asi vachifanira kuitengesa kwairi chete. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati zvakakosha kuti hurumende itsigire kurimwa kwefodya nekuti inounza mari yakawanda munyika. Zimbabwe yange yakatarisira kuwana makirogiramu efodya mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu 265 million kgs asi kuhora dzikira nekuda kwekusana zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa neEl Nino uye pave kutarisirwa gohwo riri pasi kana kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemashanu 235 million kgs. Nyika inotengesa fodya kunyika dzinodarika makumi matanhatu uye gore rapera chete yakawana mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica 1.2 billion dollars pakutengesa fodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Godwin Mangudla.
Ofisi inoona nezvekubatsirwa kwevanoshupikisisa musangano reUnited Nations iri pasi peWorld Health Organization yeOffice of the Coordination of Humanitarian Affairs inoti vana mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara inotyisa munyika gumi dzemusadhiki kusanganisirawo muZimbabwe. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti hapana munhu achafa nenzara gore rino. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu akanaka vaJulai moyo kuti tinzwe nezvenyaya iyi. Mukuziya nyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rePathways Women's and Girls Child Support Network vaTrimondolo kuti tinzwe mafungiro avo.
Zviri kutaura neho, that's reality. Kana takatarisa mwanasikana, especially this situation, napasina mvura yanaya, isusu sevanhu vatema torarama nekurima. So mvura yakauya vanhu vakarima, but mvura ikabva yaenda. Vanhu vanogara vachiita madried relish, ndivo vanovaita bage, millet and so many things. Manje ezvinezvi pasina kunaya mvura, mwanasikana atopinda bhizi.
Zvii zvinosanganikwa nazvo nevanasikana munguva dzakadai?
They become vulnerable mwanasikana because muri manje aichazokwanisi kuti imutengere zvinhu zvekushandisa kana achienda kumaperiods because mari yese inenge ichitsvaka ndeyechikafu manje. Achazokwanisi kuenda kuchikoro churi nguva yake iyaya yemenstruation. Mwanasikana anokwanisa kuwana mvana kuti aiwa iye chimunibetsera apa nenditozoona. Achazobata nhombo because nemukomana uya ari kumuchengeta, ari kutomutengera machi mapedzi. So ichallenge hombe iyi yemwanasikana. Kana achifamba kutonyenga anogona kunyengerwa majigisi, anogona kunyengerwa ichi.
Zvinofanirwa kuti zvichiitwa panguva dzakadai ndezvipi?
I think zvareva neho, it's a really serious issue kuti government yemuZimbabwe inofanira kuona especially in the rural areas kuti vanhu ngavabetserwe. Tiri kuda maorganization anenge achibetsera kuti vana vawane chikafu kuchikoro kuti vadzidze, because kana pachina chikafu mwana anodzidza sei ane nzara. It's a very serious issue. Yataura neho kuti ngatisanganei tese as Zimbabweans kuti Southern Africa ngaibetserwe. Tiri kuda kubetserwa because hatina zvatinazvo. Sometimes usually benefit from Zambia. Zambia haina, South Africa haina, hapana chiripo. So I think hai, we are in a serious crisis.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rePathways Women's and Girls Child Support Network vaTrimondolo vari parunare kuVictoria Falls naIvan Zizininga weStudio 7. Musangano wepagore wechimakumi matanhatu nemasere unotarisa nyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume we68th Annual Commission on the Status of Women uri kuenderera mberi kuNew York uchipindwa nemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira kuZimbabwe. Musangano uyu uyo wakatanga nemusi wemuvhuro uye uchapera musi wa22 mwedzi uno uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nekugadzirisa nyaya dzenzara kana kuti accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective. Mumwe ari kupinda musangano uyu mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reTege Life muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe.
Isuse organization yeTege Life International Trust Tali nemamwe madzimai akasiyana siyana mumusha weAfrica takaunganidza chirongwa chinonzi Adolescent Girls and Young Women Africa. Icho chirongwa chiri kuunza vasikana vechidiki nemhandara dzemuAfrica kuti vauye vataure zvinonangana nekodzero dzavo, vachiudza vatungamiriri venyika dzavo kuti vanodawo kuti ivo sevanasikana vaiswe muutungamiri hwakasiyana-siyana. Saka musi wechishanu na10:30 kuno kuNew York, vasikana vemuAfrica vachange vari pachirongwa chedu ichocho.
Zvii zvamuri kutarisira kuti vatungamiri nyanya vemuAfrica vaiite mushure mezvirongwa zvakadai sezvamuri kuita?
Tiri kutarisira isusu kuti vatungamiri vatange kuchiti kana vachiita pachirongwa chinoti madecisions yezvese zvingava zvemari nechii nechii, vakwanisewo kuwanikwa vachibvunza kuti vanasikana vemuAfrica Afrika vari kupi. Kana iri Zimbabwe, kana pane mkana iri kuwanikwa, tinenge tichitarisira isusu kuti hurumende yedu ibvunze kuti ko mwanasikana ari kupi. Kana pane mari yechikoro iri kuda kuiswa, kana kuti iri Minister of Education, vazvibvunzewo kuti vaita sei kuti kodzero dzemwanasikana kana kuti hutungamiri hwemwanasikana hunge huchionekwa. Kana tichiona takadangana even nenational budget, tinenge tichitarisira kuti vatungamiri vemuAfrica vange vachiona zvinhu zvakaita sekuti hutano hwemadzimai zvipatara zvawanikwa here mishonga.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Retege Life muzvare nyaradzo Mashaya Mombe vari parunhare muNew York muno maAmerica naMavlas Mushanganya wewe Studio 7. Mumwe murume wemudhorobha reMasvingo vavengai kurunzirwa gono vari kukunda zvimhinga mpinyi zvinosangana nevanhu vakaremara mushure mekutanga kambani yavo yezvemashandisirwo emari kana kuti accounts. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vakurunzirwa vanoti vakatanga kambani yavo inonzi Value Rich Accountants makore mashoma apfuura uye vane makambani makuru akawanda ari kuvapa basa.
Tineka zvino atinoti internal controls maorganizations akasiyana-siyana, noti mumasvingo chete asi muZimbabwe tine maareas atinotobata akaita seGweru, zvishava nemvuma, Lawayo nemamwe ari kuHarare.
Muzvina bhizimusi anofamba newheelchair uyu anotiwo anofara kuti ararame upenyu hwekupema.
Zvinhu zvose zvinouya nemind kuti iwewe waudza pfungwa dzako kuti unoda kuitei. Saka kana une chaunoda kuita regardless nemaobstacles or machallenges anga atingasangana nawo nekuda kwezvikonzero zvechimiro chedu, indinongoti ngatirambe takashinga uye ngatizame nepatinogona kuti tirarame zvisina kupema.
Vakurinzirwa vane mudzimai nevana vaviri vanodzidza paVictoria High School neGokomere Primary School kuMasvingo. Vanoti kambani yavo ine vashandi vatatu pari zvino asi varikutarisira kuvhura zvimwe zvikamu zvemakambani kune mamwe madhorobha.
Value Rich ikambani yandinotarisira kukura kwayo nekuti gore roga roga ratinocheka client ya obese redu kana kuti vatinoshanda navo vari kuuya vachida for consultation neassistant edu vari kuwanda.
Vakurunzirwa vane degree reaccounting iro ravakaita neUniversity of UNISA yekusouth Africa vanoti kuremara hakutadzisi munhu kubudirira muupenyu. Mufundisi Kava Mugwadi vekereke yeCovenant Ministries avo vakaremarawo vanoti vanofara chose nemabasa anoitwa nemumwe wavo.
Tine madoctors akaremara, tine malawyers akaremara, tine maaccountant akaremara, ivo vana vakurunzirwa vati vane kambani yekuita audit. Tine vazhinji vane mabasa akasiyana-siyana vakaremara vasina kulimitwa nokuda kweurema. Saka ndinokurudzira kuti kuremara hakukukonesi kuita zvaunofanira kuita.
Vemasangano anorwira kodzero dzevakaremara vakaita semukuru webasa kuInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo vanoti vanokurudzira vakaremara kuti vaite savakurunzirwa.
SeICOD zvekare tinotova neprojekti yatanga tiri nayo yatakapa madzimai akaremara kamari kekuti vatange bhizinesi, asi hatina kungogumira ipapo. Takatoti murongwa hunoteverawo uye mari ichiwanika, tunoda kuti tiwedzere namba yemabeneficiaries kuproject iyoyo uyezve tichinge tichivatraina on small business management.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemagariro evanhu munyika vajulai mwoyo kuti tinzwe kuti vane zvirongwa here zvekubatsira vakaremara vari mumabhizimusi. Vamoyo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, tini Godfrey Mtimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCape Town muSouth Africa nasi arwisana nevanhu vanga vachiratidzira kuti vanhu vari kupomerwa mhosva yekuponda umwe mwanasikana ane makore matanhatu vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Amai vemwana uyu nevamwe vatatu vakasungwa vachipomerwa mhosva yekumupamba nekumutengesera kune vanotenga mitezo yevanhu. Dare reparamende reHouse of Representatives muAmerica nhasi rapasisa bhiri rekumanikidza kambani yeByteDance inoburitsa mavhidhiyo eTikTok yekuChina kuti izvipatsanure kuhurumende yenyika iyi kana kuti yotengesa bazi rayo remuAmerica. Kambani iyi yapiwa mwedzi mitanhatu kuti iite izvi uye kukundikana icharambidzwa kushanda muAmerica. Kambani iyi iri kupomerwa mhosva yekushandiswa kusora nehurumende yeChina asi iyo iri kuramba mhosva iyi. Bhiri iri rinogona haro kusawana mavhoti akakwana mudare reSenate. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaGilbert Chimwe avo vakaberekerwa kuBuhera vakazodzidza nekukurira kuBulawayo vachizoenda kuBotswana muna 2007. VaChimwe avo vane mhuri yavo yemudzimai nevana vaviri kwakare kuBotswana vakaumba kambani yavo yeGits Engineering iri muGaborone iyo inogadzira zvakasiyana-siyana zvinosanganisira midziyo yedzimotokari. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Gizi Engineering ikambani inoita mabasa ari engineering related kusanganisa mechanical engineering. Tinogadzira mahydraulics, tobva taita workshop inoita machining and steel fabrication. Saka workshop yedu iri muGet inoita machining and steel fabrication tikunyanya specializa mazuva ano because of pakaita COVID maprojects ataita ndakafanana nokugadzira mastructure emafilling station akamira nekuda kweCOVID. Ndobva tati zvona hatingavhari kambani sezvaiita vamwe vazhinji. Ndobva tati ngatichinjei line timboita manufacturing emaproducts emotcar. Hatinoti macustomized vehicle accessories anosanganisa mabushguards, marollbars, inorekera kuma4x4 vehicles. Anovenzwanoshandiswa muBotswana sezvo iri nyika ine jecha.
Iyi basa ramaiita kuZimbabwe here iri kana kuti ibasa ramakazongotanga mayo kuBotswana maonowo mukana?
Basa iri ndingati ndakatanga kuriita tiri kuchikoro secondary school. Ndaiita technical graphics nemetalwork ndikazokushinyidzwa richienda ndakadaro, but patakauya kuBotswana ndakauya ndikashanda ndistori employee yeinewo kambani yaiita nezvemagetsi. Ndiri inini workshop manager.
Makakwanisa sei kuumba kana kutanga kambani kunze kwenyika? Tinonzwa vamwe vachichema kuti kusina mai hakuendwe.
Ichokwadi, kusina mai hakuendwe. Asi ndingati inini semutendi ndiri munhu wechitendero chechikristu, ndinoti Mwari akandiwanira nyasha. Nekuti kutanga kambani hakusi nyore kunze kwenyika. Asi inini ndakakwanisa kutanga kambani ndishandisa tumasavings twandakaita. Kazhinji chaiko ndinoti inyasha dzaMwari kuti ndinge ndiri pandiri parizvino.
Mune zvizvarwawo zveZimbabwe here zvamuri kushandawo nazvo kana zvamakawanisawo mukana wekuti zvinge zvichishandawo mukambani yenyu?
MuBotswana hamutenderwi kuti ukauya iwewe uchinzi investor womba wazounza vekunyika yekwawakabva. Asi nenyasha zvandambotaura zviya, ndakakwanisa kuwanawo vekunyika yekwangu vekuZimbabwe vatatu vandakadzidzisa basa rekugadzira mavehicle accessories nivo vari maboiler maker.
Mune tarisirwo here yekuzoumbawo kambani yakadai kumusha?
KuZimbabwe tinotori neprocesi yatiri kuita izvozvi iri joint venture manje, isisiri Gibbs Engineering. ndine two of my colleagues vari kuno vanobva kuZimbabwe vatiri kuronga kuti tiri kuda kunoseta up a bigger company kuZimbabwe kudunhu regwero kuMidlands.
Mune zvamuri kuitawo here kubatsirawo vanoshaya kungava ikoko kuBotswana kana kumusha?
Ndingati kuno pane masponsorships anopota achiitika kuno, tinowanika tiripo tichibatsira. Dzimwe nguva tobatsira nemari, dzimwe nguva tinobatsira nemaproducts atinonotenga.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaGilbert Chimwe vanoemuridzi weGiz Engineering vari parunaro Gaborone kuBotswana neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, vaPeter Navarro avaimbo achipanga mazano chevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzi nedare rekuMiami mudunhu reFlorida vazvipire kune vekumaJerry musi wechipiri svondo rinouya mushure mekunge vatongerwa kugara muJerry kwemwedzi mina vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare reParamende reCongress. VaNavarro vakaramba kuenda kudare reParamende iri kuti vanopa uchapupu pane zvakaitika musi wa6 ndira 2021, apo vanhu vaitsigira vaTrump vakaratidzira zvine mhirizhonga mukati medare reCongress. VaNavarro vanga vachiti sechipangamazano chemutungamiri wenyika vaisafanira kumanikidzwa kupa uchapupu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna.
VaNavarro vaive nebasa re-advisor for trade, munhu aibatsira vaTrump nekuva pamashoko e-advice panyaya dzetrade yeAmerica nedzimwe nyika sana China. Vaive munhu aida kuti America ishungurudze nyika yeChina panyaya dzetrade iratidze simba.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyei?
Vari kupomerwa mhosva yekuti vakaramba kuti vaTrump vakundwa musarudzo, saka vaizama kuenda nerweseri rusiri pamutemo kurwisa kukunda kwangaitwa vaBiden. Saka vese vakasiyana-siyana vari kuparirwa mhosva idzodzi. Vamwe vatotongwa vakapiwa nguva mujere, fanika vana Paul Manafort ava vaive vakuru vekampeini yavaTrump vakatoenda iwo kujere nyaya dzavo. Vamwe vari pavachiri kuenda kumatare kunotongerwa mhosva dzavo.
VaManduna, mhosva yakanangana navaNavarro apa ndeipi?
VaNavarro vari kupomerwa mhosva yecontempt of court. Contempt inouya kana munhu anengadeedzwa neCongress, iyo iri parliament yekuno kuAmerica. Vakanzi vauye nemadocuments vakaramba. Saka kuramba ikoko kunopa pamutemo kodzero yekuti vatongerwe izvozvo. Saka vakatongerwa vakapiwa mwedzi mina mujere nenyaya yekuramba kuenda nemadhokumenti iwayo.
Pane vamwe vaishanda muhurumende yavaTrump vakatarisana nedambudziko rekutyora mitemo here?
Tiri kuona vanhu vakasiyana-siyana vaishanda navaTrump vari munguva yakaoma vachitongwa nematare nenyaya yesarudzo yakaitika muna 2020. Vanhu vakasiyana ivavo vanoita vana Steve Bannon, vana Rudy Giuliani, vamwe vaive magweta vaTrump navo vari panguva yakaoma.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zvirasivasizi 7 auye mukuru endoona sekuti dai achimbozorora, ini ndoona kuti sekuti vamwe vatova kumudlandikere haakundikana chaizvo. Angatongi nyika mukuru dai ambosiya zvekumatongero enyika amboita zvimwe kana zvebhora zvingadiwa nani. Bhosi patakasiyira chapakasipa nyika nevakuru vedu nezvepayava izvezvi shara yacho nezviri kuitika mari mabasa hakuna uku. Saka tiri kupinda bhizi naye mukuru idai asiyo.
Vanhu vezanupf ba unofunga kuti Zimbabwe yese yakazara nemadofu. Chamusikazi ndechekuti hudofu hwacho hutori kwamuri imi mwana energy mutodimi. Ungatanga kutaura nenyaya yekuti kwanziwe kuda kuwa kwamarodzi kugadzirira vaenzi. Vaenzi vapi vasikazi kuti muri matsodzi. Vanhu vese vanozviziya. Muri kupedza nguva yenyu. Vada kutanga kuwaka pamushange kuti vaenzi vari kuuya. Where have you been? Mune utsotsi unonyadzisa vanhu vekuZanu-PF.
Since independence, hatina kumbova nomurume akazodzwa akafanana naNelson Chamisa. Munhu anoita chiso chinorwirwa mwana maopposition party kuti tochidawo, tochidawo, tochidawo. Ivo vane zviso zvavasi vari kuzviona kuti hazvikodzeri. Zvino handizivi kuti confidence yokuzenge vachiti kuna president webato ravo iroro reopposition. President wachona uchange achizokwanisa kuva president rudzi iye asina confidence nechiso chake chaicho. Ari kuchidhauta kuti chingadika mwana vanhu chiri papepa. Ari kubhiliva kuti chava Chamisa ndo chaicho chaicho. Ko zvino uchazoita president uchishandisa chiso choumwe munhu wonyora pazasi kuti ndini president chakadero chakadero wesa chiso choumwe munhu zvinenge zvino musoro here? Haa mapato ana chavangwawa aiwa gangova madzana mwana anawo.
Pa studio maswera sei ndirongotaurawo kumhuri yeZimbabwe kuti munozvionawo kuti baba ava vanonzi munhangagwa ava havasi vekuvhotera, havana rudo nevanhu, havana hanya. Izvi vanoda kufadza mamwe mapurezidendi ari kubva kune dzimwe nyika vachirasa mari yenyika kuvaka. Kune nherera dziri kutambura, kune shirikadzi, zvipatara hazvina zvikwanisiro, zvikoro zvakafa, zvakasopendwa 1980 nyika ichitora rusununguko, mapendi acheneruka muzvikoro, mahwindo, maklasi makomba, asi nhasi anoti anoda kuvaka kuti aone kuonekwa, kuda kuonekwa nemamwe mapurezidendi. Ai baba vakaoma zvavava. Kana tichiti musavhotere vanhu ava vanhamunzwi, tarisai nhasi kuti zviripi. Sezvari kutora mapurazi 47 ekuita sei, ekudii? Hai
Tinotenda vateereri, idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mazwi, tumirai pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora namba +1 202 465 0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 PM, tiri kutarisa nyaya yekuti vari kunze kwenyika vangakwanisa here kuunza shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Misika yefodya yovhurwa nhasi, varimi vachichema-chema nemari dzavachange vachipiwa pakuitengesa. Vana mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara inotyisa muSadec. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mwina Chris Gande. Thank you.
Soku isika tisenda baku.